A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, June the 25th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're discussing the issue of inheritance. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. China Chemadzimai.
We are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com, kumbenjalo www.voaindebele.com, kumbenjalo www.voashona.com.
Mitemo yenhaka yemuno muZimbabwe inofambirana nemuchato waunenge uri nawo. Saka mamiriro angakaita mitemo yenhaka ndeyekuti kana une muchato watinoti chapter 511 waindi chapter 37 kare, paishandiswa mutemo wenhaka wekuti kana iwewe kana murume wako muchinge washaika, mumwe ndiye aisara nezvinhu nevana venyu vamakazvara muri vaviri. Izvi zvaireva kuti mwana anenge asiri wababa kana namai vari ipapo aisakwanisa kuwana nhaka. Chaikwanisa kuti mwana uyu awane imaintenance achishandisa mumwe mutemo. Saka zvaiita kakusarura pakati pevana watingati vamwe vanowanzoda kushandisa mavare kuti mwana wemusango kana kuti pachirungu out of wedlock aisakwanisa kuwana nhaka. Asi kana vanhu vakaroorana pachivanhu, vakabvisirwa roora kana kuti vane customary marriage yavo yavakanyoresa kwamagistrate, hazvina mhosva kuti mwana ndewekupi kana kuti stepchild pachivanhu. Vana vese vemufi vaiwana mukove wavo wenhaka. Saka musiyano waiitika kana pane muchato. Izvi zvaakureva kuti hazvisisina basa kana une muchato wechapter 37 watinoti 511 iko zvino. Panyaya dzenhaka, vana vese vanenge vachingonzi vana vemufi, panokwanisa kuitwa umbowo kuti mwana wemufi anowana kodzero yenhaka yababa kana mai vake vanenge vashayika, zvisinei kuti mai vari kusara kana kuti baba vari kusara ndevake kana kuti step parent. Semwana vanowana equal share nevamwe vana vese. The laws of inheritance in Zimbabwe depend mainly on the type of marriage that one has entered into. And in Zimbabwe, we have three marriage regimes. We have the civil marriage, which is chapter 511, and we have the customary marriages, which is chapter 507, and the unregistered customary law union, where lobola is only paid. So if one has the chapter 511 marriage, according to inheritance, he or she could inherit from the estate of the deceased spouse, together with his or her children, born within that wedlock. So any child born out of wedlock was not eligible automatically to inherit from the deceased parent's estate. Therefore, this meant that children born out of wedlock were facing challenges in accessing their deceased parent's inheritance if the surviving spouse had a Chapter 511 marriage. However, under customary marriages, there was no such discrimination. All children born in or out of wedlock were regarded as children of the deceased and was inheriting equal share. So the difference was on the marriage. If the marriage was a civil marriage, out of wedlock children had no access to inheritance. The best they could get was maintenance from that deceased estate. It is a welcome development, so to speak, because women's rights and children's rights were often clashing in relation to inheritance law. You'd find that the competition amongst the surviving spouses and the children to inherit from the deceased estate. Therefore, this judgment brings about that equality that we are seeking and that is being stated in the Constitution under Section 56, where it's promoting non-discrimination. Whether you are a child born in or out of wedlock, or a stepchild or an orphan, whether you are a spouse married under 511 or 507, everyone can actually inherit from the deceased estate, which is what we were seeking for so many years. And this judgment makes it even easier for the alignment of laws from the constitution to the inheritance laws.
Mina ngombono wami ngibona ukuthi kulilungelo ukuthi umntwana lona la kumele athole inzuzo ngoba lona umuntu oyabe sebhubhile uyabe nguyise. So akumelanga ukuthi siyehlukanise abantwana nxa vele bezelwe ngubaba oyedwa. Hayi, mina ambona umntwana kalaqala vele. Umntwana kalaqala vele thina njengabomama kumele sikunanzelele ukuthi ngazi ubaba aphuma aye ngale gangeni thola ingane khona ngale gangeni. Ingane liyana vele nxa umama sibili ozalwa esintwini kumele ingane liyana uyicela ukuthi buyizohlala lapha igcinakale lapha uyigcine njengabantu abakho ngoba ligazi lomkakho. Abanye ukuthi nje thina omama abanye sisuka sibe sesiyithatha isono sikamama lwana uyabezela umntwana lwana ngibe sengisifaka kakhulu emntwaneni kanti-ke vele umntwana yena uyabe ngelacala. Kodwa mina ngombono wami kumele umntwana laye kube lilungelo lakhe umntwana ukuthi athole share enzuzweni yena liyana eyabiphiwa abanye abantwana ngoba ngumntwana laye njengabanye abantwana. Kukalutshwane lokhu ukuthi khona omama thina njengabantu abangomama ukuthi sikwanelise lokhu but abanye bayakwanelisa sibili but abanye angiboni ukuthi bayakwanelisa. Kuya laphana sokusiya ngokuchiyana kokuthi yena umuntu vele ule nhliziyo enjani.
Today on the Women's Roundtable, we are discussing the High Court ruling that was passed earlier on this week, which ruled that children born out of wedlock now have equal rights to an estate as those born in marriage. What are your views on the issue?
Prior to that judgment, marvelous by Justice Hlekane Mwaera, children born out of wedlock often faced discrimination in matters of entitlement to inheritance and other property.
And the judge said the common law position of excluding children born out of wedlock in inheritance matters was discriminatory and in breach of the Constitution.
Mm-hmm. The common law position of excluding children born out of wedlock violated the constitutional rights to protection of the law and freedom from discrimination. Namhlanje kuhlelo lwethu siyalamukela kuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Lapho ke namhlanje sithi asihluzeni udaba lolu oluphathelane lelifa. Nxa lapho ubaba esebhubhile. Abantwana abazelwe phakathi komtshado kumbe kwalabo abathetheneyo nxa belomtshado obhalisiweyo sibili labo abantwana abayazelwe ngumama ongatshadanga lobabalo kuvame ukuba ludubo ukuthi nxa esebuya lapho ubaba sefile ukuthi aphiwe laye abelwe laye ilifa lakhe. Ikho ke umthetho lo ususithi bonke abantwana kumele baphathwe ngendlela efanayo babelwe ngokufanayo ilifa leli elichiwe mubaba.
Aiwa, Iroida Mapj, chokwadi nasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable. Tiri kutarisa nyaya yakaturwa iyo ku High Court uko kwakapuwa mutongo unotaura iwo kuti kubvira iye zvino vhiki rino. Vana vanenge vazvarwa vasiri mumuchato vanowana rifa rwababa wavo kana nhaka yababa wavo namai wavo yakafanana zvisinei kuti vakazvarwa vari pasi pemuchato kana kuti kwete. Munoiona sei nyaya iyi? Ende PJ kuti tizeye nyaya iyi tineisu magweta makuru akamira pari zvino vanyarikani vedu vachange vachitibatsira kuti tinyatsonzwisisa kuti mutongo uyu unorevei kune ini newe nemadzimai akateerera nevana.
Tina Silong Kosikazi Virginia Mwanikwa ecingweni siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yeah. Ungasichazisela ngamafitshane wena ukuthi usibona njani isinqumo lesi?
Indaba le iyahlupa. Ngokuthi nasikhangela ukuthi ubaba ngephuma emendweni esiyayenza abantwana phandle kuyabe kuthiwa umama uyabe engakufuni khonoko umama osendlini uyabe engakufuni khonoko kodwa siyeza ukuthi umthetho ngumthetho so and abantwana abalaqala so kumele labo babe bethola ilifa kodwa the problem ikuthi lokhu kuzayenza ukuthi omama thina omama ngokwethu siswele ukuzwa nana. Ngiyakwazi ukuthi there's already ya osiyabe sesicabana. Ngiyakwazi ukuthi siyabe sicabana kudala. Ngoba omama abasendlini kumbe abasemindweni baya befuna ukuthi ba kutshwane ba protect lezo izinto abalazo.
Yeah.
Kodwa omama labo abaphandle bayabe ngase vele bantwana bayabe sebefuna labo ukuthi abantwana labo bagcinwe. So kuthi singakhangelo kwekuthiwani amandla the women's rights perspective sibona ukuthi lokhu sokuyenza ukuthi omama ngokwabo bacabange kodwa obaba sebezihlalela badecide ukuhamba bayathatha abanye omama bayenza abantwana and then the problem is left to the women when it's no longer there. So as Women's Coalition of Zimbabwe siyezwa ukuthi umthetho uthi hayi laba abantwana they shouldn't be punished kodwa sokumele ukuthi sibe sizisana sikhuluma ngokuthi obaba labo they have to be responsible because lokhu sokuyenza ukuthi the relations among women will just not be good. And khonapho also siyakwazi ukuthi umama osendlini engxenye uyasebenza laye she's contributing to this and ubaba lapho he decides to go and start another family. We actually see ukuthi sometimes ubaba uthatha ilifa lasendlini alihambise phandle and engesekho abantwana labana sebevuya they need some more. So singakhangela sibona ukuthi umama osendlini how does she feel. She has some challenges.
Kodwa ke ithi
kumele abantwana bangapanishwe because it's not their problem.
Mhm. What is usithi ubambe khonapho ecingweni sike sikhulume lomlalelo osula eMavelas.
Ehhe. Thombo kumisa Maimi Wanigwa tichadzoka kwamuri kuti mumboti tsanangurira murimirwa mai uye zvine muchirungu zvamamuri kutaura izvi asi tombotora sisi Catherine makadi yenyu aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa muri kuinzwa iri mugango iyi tipewo mafungiro enyu
inini ndakatifunga kuti zvori sezvo ari part of the family mwana wachona anofanira kungowanawo mamwe wemashes aanofanira kuwana asi haazofanira kuenzaniswawo nevamwe vana vanenge vana amai vanenge vari pamba nenyaya yekuti sometimes amai vanenge vari pamba vanenge vachisangana nemadifficulties zvimwe zvenguva sete zvasvika kusvika vanenge vachida kuti vakwanise kutenga zvinhu zvinenge zviri imba imomo saka kana apana pakuzeche yavo uyo anenge achigara nevamai vake kana kuti vachigara kusaidi kwavanenge vachigara vanofanira kuzongosiyani kandiwo maerero angu.
Sisi Catherine muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kubhindura.
Aiwa tinokutendai chaizvo nekuti pawo maonero enyu totaurazve svondo rinouya. Aiwa maita basi. Tombodzokera PJ kuna mai Muwanigwa. Alo, mai Muwanigwa.
Alo.
Ehe, manzwa zvataurwa nasisi Catherine, uyezve ndichangoda kuti muti ga muchidimbo zvamanga muri kutaura pamusoro pemutongo uyu uyezve kuti unorevei kumudzimai nevana.
Ndakanzwisisa zvavataura sisi Catherine kuti vanenge vacho vari kuona sekuti havangazofananidzwa vana vari kuuya kubva kunze nevana vari mumba. Asi sezvanambotaura panambotaura ndati tinoziva kuti kana takuita basa redu iri mutemo ndouri pamberi. Saka bumbiro guru redu remutemo remuzimbabwe rinotaura kuti vanhu havafaniri kunge vachikanganiswa kodzero dzavo kunyange zvaita sei and chinzwisiso zvakataurwawo nevakuru vedare. Asi challenge iripo ndeyekuti mumagariro edu iyo nyaya yekuti baba vanobuda mumba vachinotanga imwe mhuri kunze itori nyaya yabvira ingochingoneta and tinotoona kutoti kusawirirana kwacho kana kuri kunzi mai vari kuzviziya vari mumba kuti baba vari kubuda vachitanga imwe mhuri kunze kusawirirana kwacho kunotobvira baba vacho vachiripo. Dzimwe nguva ana baba vachitozoonekwa kuti vanototora upfumi hwemumba muya ukama huri kutoshandwa naamai vari mumba vachiendesa kunze kuya kwavanenge vatanga mhuri zvozodzoka manje zvoita challenge yekuti amai vari mumba vatobvira havasi kunzwisisa
zviri kuitika kunzoku saka vakazenge vakutonzi baba vaya havasisipo saka imimi chitai muinclude vana vaya vekunze kuti vafananidzwe nevenyu zviri zvinonetsa zvinhu zvichada kuti tinge tichibatsirana kudzidzisana sevanhukadzi kuti tizvizive tizvitambire but chandingade kukurudzira ana baba hangu tichienda mberi ndechekungoti vawanikwe vachingoitawo madecisions ari responsible vawanikwe vasingacreate maproblems not just for vakadzi vavainawo mudzimba but vakadzi vavanozonotsvaga futi kunze votanga zvimwe zvinozenge zvakutadzisa vanhu kuwirirana.
Aiwa, tinokutenda yamai Wanigwa. We are going to welcome our other guest, Dorcas Makaza Kanyimo. Welcome to the program, Mrs. Kanyimo.
Thank you very much, Madeline.
You have just heard what Mrs. Mwanigwa said, and also Sis Catherine, who we spoke to earlier on. If you can just give us your take.
Okay. I think my position from a legal perspective
Hello, Mrs. Kanyimo. I think you'll have to move around a little bit. Your phone is not, we can't hear you clearly.
Oh, now.
Okay, you can try again.
Yes, can you hear me now?
Yes, we can.
Okay. I was saying that from a legal perspective, the judgment might appear as if it's bringing about development, but at the same time, it might also be creating future problems. If you look at the issue of out-of-wedlock children, disincentivizing spouses, it has always been a tug of war when it comes to inheritance. Where the surviving spouse is saying, I contributed to the estate, and how can then these children just come in and benefit together with my children. So you find whilst the development is around maybe non-discrimination, but it might cause future problems for these surviving spouses who feel maybe it's not fair. However, looking at the aspect of empowering women, it's prudent that women also need to protect themselves from some of these issues, because the intention of the law is not really to disadvantage anyone or for someone to benefit ahead of anyone, therefore non-discrimination. So women need to ensure that they are in control and in ownership of property.
If I may just come in there, Mrs. Kanyimo, how do women protect themselves?
Women need to protect themselves by creating a culture of registering their names on properties. This culture of the husband's name ahead of your name is what brings about the challenge that this woman was now facing in this judgment, whereby she now really had to prove that I actually did buy the house, I actually bought the stand, I was doing A, B, C, D, because the husband's name was registered on those properties. So you find at times this is how we end up as women in some of these problems. Yet we need to create a culture whereby we need to register properties jointly with our husbands. If you are working as a woman and you are alone, jointly in your name, register in your name, so that at the end of the day, you don't have to feel shortchanged when you have to share with either out-of-wedlock children and so forth. I think maybe that is the progressive way it needs to, women need to actually start engaging and looking at how can we start doing these things. How can we move away from the old way that imbayinongomore from Starababa, Fendi, Prazi, and then also Yavana from another marriage, and they want to
Mrs. Kanyimo,
treat as an injustice.
Ndokutendai apo mauya ne zvakawanda zvinofanira kunge zviri kutariswa nemadzimai, asi tine vateereri vakamirira vangange vane mibvunzo yavari kuda kuvhunza kune imi vanyarikani vedu nhasi. Tina amai Taku. Amai Taku, tokuchingamidzai pachirongwa. Aiwa, muri kuinzwa iri mugango iyi, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Dambudziko riri toka zvino muzimbabwe isisi mitemo chaiyo hatinyatso kuiziva, saka unotozoziva kuti murume wako angaine umwe mhuri paanosa. Saka ndo dambudziko, nekuti pamunenge muchishanda munenge muchishanda zvinhu zvenyu muri vaviri,
Maitaku, ameno kana pane mufunzo wamuda kufunza vanyarikane vatinavo tineve ku Zimbabwe Women's Lawyers Association, also Women's Coalition of Zimbabwe, ne Women's and Law in Africa, Southern Africa. Mungange de muchida kufunza kuti imi maona zvadai munoita sei mune ramangwana musati mabva zvenyu parunare.
Wana wangu acha doneti kata jini zinele kwa chandu wa nimurumu wangu na yu.
Madzimai varipa nare kana pane wanu kwanza kupindura mai taku pindura yenyu. Mai kanyimo kana mai mwanigwa. Mufunzo wafunzwa na mai taku ndewe kuti ivo semudzimai kana vane mwana wawo mvandiripo vakashaya ivo. Mwana uya anozobenefita here akasara ana baba wake vachiri vapenyu?
Hongu mwana uyu anozobenefita. Nokuti tikatarisa mutemo uri kutarisa matii ose. Kuti angave murume asaita kana kuti mai vasaita kana pane mwana out of wedlock anozobenefita paistate yebereko yake afa.
Aiwa, tinokutendai PJ unenge une mumwe mutereri. Maitaku, tinokutendai. Mufona zvakare zvondorinoi.
Silomlaleli lapha othi yena ungusangoma. Nilibiza kuhle leli bizo. Siyakwamukela kuhlelo lwethu sangoma. Udaba olusekudini uyaluzo.
Ngilubaba sengingene kubo mama uyandithabisa lana.
Yeah.
Right. Eyathe umbuzo kade ngilawo yona bese ngikuthunelwe ngumama lo lama temfulu kubuza ukuthi ngani lo nkosikazi.
Yeah.
Ebuye labantwana bakhe. Ngingase sahlonza saba leli sasonke mina ngingathola abantwana bakhe bayathola yini na.
Yeah. Kodwa uyabelo uyabelo munyu ubaba wakhe. Ngawukondisa lumbuzo
umntwana sahlangana.
Yeah.
Lami ngaba nabami.
Kuthi wena ususifake lo mntwana lo obuyezelwe ngumama ngunina kumele athole na ilifa lakho.
Yeah, kwathi ngibuzela.
Yeah. Nkosikazi Mwaniko. Ngicela uphendule umbuzo ka mnumzana Sangoma. Othi ngibuye lo mntana umama obuye lo mntana ke ezelwe abe sesifa achiye umntwana lalabo abantwana abalo baba lo okhona abe sesifake la ubaba lo umntwana oze ezelwe uyathola na ilifa lika babani emthethweni.
Yeah, we have to super. Ikuthi SQN-i ngakhuluma lokuthi umntana uya adoptwa.
Yeah.
So kona positive hayi nga umntana lo ebuye nomama and ubaba emthathile umntwana wathi ngowakhe.
Yeah.
Wamgcina.
Yeah.
Until he dies. So kusokuthi umntana lo ngowakho napho ekhaya.
Yeah.
Kodwa thina siyakwazi ukuthi even in our own thina ngokwethu amasiko.
Yeah.
Sibona ukuthi even abantwana balabo bayena lo baba. Sibona sebethathela izinto, sebethathela ilifa.
Yeah.
Abantwana bake sibili. Sibona ithwani isihlobo sesithatha izinto, sesithatha ilifa. So kanya ngathi it will be a bit more difficult for lo umntwana ongaso wasekhaya ukuthi abe
Ubesaqhubeka uMwanigwa ukuthi nxa ubaba engenzani?
Engabhala iwill.
Yeah.
Engabhala phansi ukuthi ngumntwana wami lo and include him phakathi kwelifa.
Yeah.
Engxenye kungayenzekala ukuthi umntwana angagcinwa kodwa kungabhalwanga, hayi. Siyabe sokusuka kunzima.
Hayi.
Hayi, sibonge.
Kulungile baba Sangoma.
PJ, I think now we'll go to some of our listeners' comments that we got earlier on. We received through WhatsApp, because if we don't play them next week, we might not get them. So we'll go to our listeners' comments on what they thought about this ruling.
Rose says, it's unfair because someone has been working for that property for a long time and suffering for it. Someone from nowhere comes and benefits from something they didn't work for. It's painful. Amai takuvanoti, ko mudzimai kana aine mwana wake wakauya naye, mudzimai akatanga kufa, mwana uyu anowanawo mugove here pashee yaamai vake. Dokas anoti, ini hangu ndinobvumirana nazvo kuti mwana. Anozochengetwa nani kana akasaona pfuma yababa vake?
That there was our intern, Rungano Kayo, taking some of our WhatsApp messages that we got. And we also got some voice messages from some of our listeners, which we'll play before we go to the second half.
Maitaku vataurwa pandova tangatinawo parunare.
Vaita lucky nasi.
Mubvunzo wawanga uchida kunge unofambirana ne wavasangoma. Asi wanga ukatitsaukani. Mubvunzo uyu maita kuvanga vachiti kana inini ndichinge ndafa anowana here mugove.
Icho kwadicho PJ maita kunhasi ndo vanenge zvavafambira zvakanaka. Tanga tiruda kunzwa kubva kuma WhatsApp atumirwa nevateereri vedu, asi tichaenderera mberi navo muchikamu chinoteera. Tombotora Tamuka ari kuZimbabwe. Tamuka, wakadi yako?
Ripo makadini.
Aiwa, mapinda mchirongwa, matopinda taa kuda kusvika kwa mvura yacheka makumbo mukoma Tamuka, asi taura henyu muri kunzwa here mugango?
Nyaya ndiri kunzwa ndafara zvikuru bozi. Zvinoitika pana nababa, nyaya yekuti vanenge vane vamwe vana vozosara pamwe vakutanga kutambudzika, vakutarisirwa kure, naivo vongoita sekuti vozvishungurudza. Saka ini ndinofara nazvo kana uchinzi mwana chero kusango atinoti kusango uya awane vupfuma yababa vake, ndinofara nazvo zvikuru.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tamuka. Tosataura nemi rimwe remazuva, asi tinokutendai kuti muri kutsigira mutongo uyu.
Ndatenda zvikuru.
PJ, tinenge takuda kusvika kwa mvura yacheka makumbo. Tichangokumbira amai Muwanigwa kungoti vati gaga tisati taenda zvedu. Asi paane nguva toenderera mberi muchikamu chinotevera. Amai Muwanigwa naamai Kanyimo, murambe makabata. Tichakutorai muchikamu chinotevera.
Longosikazi Brenda Mpofu, loke kone cimweni.
To all our guests, please stay on the line, and also our listeners and those that are continually sending the WhatsApp messages. We can see them and we'll play them in the second half. But you can catch us on www.voazimbabwe.com as we start streaming. But thank you to our radio listeners. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Mina Praxitus Jeremiah ngivalelisa abalaleli bethu abemsakazweni aberadio, kodwa sidibaneni ngeviki elizayo. Kodwa kulabo abale internet khona ebulenjini ku www.voandebele.com.